chokwadi tinotarisa let's say tiri kudilane ishi masenators the constitution inoti they must be 40 years and above saka kana kuchigadzira marules yenyu anofanira kupisa civil requirements then also we want to get the issue how to choose my candidates for proportion representation it's a new feature in our constitution how are they selected do they go through normal primary elections how does the party come with this party list so those are the legal issues we are looking at
munotarisira kuti mungapedza rini izvozvi
in a week or so tapedza
vamwe vari mukomiti yenyu iyi ndivanani vamangwana
mukuru wetu ndivamunangagwa vachinamasa neni tiri vatatu tisimagweta musangano